Amsurbe mabatu ya kote dhari Zimbabwe. Zimbabwe aisi nyika inotambu za anuwayo. Kune zishinji za kaitika kubabaka pinda urumende wa mnangangu wa pachikaro. Chekutanga chekuti mabati uewa nusungwa kushunguruzwa kana kuterwa terwa. Zwaka guma, zaka petera kishwa kare. Wanu waka wana mukana. Ukutuwa nita zahanoda. Kune wazhinji wanosoropoza Zimbabwe wanoinyomba wanoituka wapeza. Vodzokera kuZimbabwe vasina kana kusungwa kana kubatwa saka hadzidzwisise kuti iyo kana vachiti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu vari kunanga pai nekuti Zimbabwe iko zvino inyika ine kuzvitoka kuzere ine kodzero dzevanhu hakuna munhu anongosungira mhosva yaasina kupara
asi ka Dr. Mavaza chanyanya kunetsa muZimbabwe kusungwa kurevetwa vanhu vozonzi nematare havana mhosva
ndakatarisa panyaya yamutaura iyi muSouth Africa dokura kuchatsa iko zvino mugore rega rega kunosungwa vanhu vanopfuura 240,000 out of 240,000 the conviction rate yavo inenge iri 25% which means vamwe vese vanorwa vasina mhosva handisatambudzwa ichinongedzwa ichinzivi kutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe munhu anosungwa nemhosva yanenge apara kana munhu achinge asungwa mupurisa anotarisa nguva iyoyo kuti pangave nemhosva yaparwa here kana mupurisa aona kuti pane mhosva yaparwa ndopaanosunga munhu kana munhu achinge asungwa haatongwe nemupurisa anoenda kune chimwe chikwata chinokutonga kune anonzi muchuchisi kana kuti prosecutor anoverenga nyaya yako akaona yakafanira kuti umire pamberi pedare anokuendesa pamberi pemutongi vatingati isusu nechirungu magistrate kana mutongi atarisa akaona pasina nyaya kana kuti nyaya iripo asi haisi kunyatsokubata kuti gedye vanokuregedza saka muZimbabwe munhu anoregedzwa kana achinge apara mhosva kwete kuti anenge achinge haona mhosva asi ari kunzi umbowo huripo hausi kunyatsoti gedye gedye nemhosva ino iripo asi unogona nge wakapara hako asi hazvisi kunyatsobuda pachena kuti vakapara here yatingati iyo the benefit of the doubt saka handione kugunun'una kana kuchema kana kuti bokoshindi riri kukonzerwa netsangano iri riri kubva pai nekuti Zimbabwe ndiyo nyika yakaisvonaka inochengetedza kodzero dzevanhu mupasi rose rino kupfuura kana kuamerica kwamuriko.